wana vachamisa mukatarisa sekretari wedu wehealth Dr. Madzorera vanogara vachiburisa zvekutaura kuti aiwa hanzii tinosayiwa nhumba isu semadzimai tese patiri kusangana mumasocial media tiri kutaura kuti aiwa hanzii tinosayiwa nhumba tizvidziviriri kana tikakubata wakabayiwa tine matestimonies evanhu vari kubatwa naichochi chirwere asi vachizorarama zvakanaka nekuti vanenge vazvidzivirira tiri kukurudzirawo zvevanhu kuti aiwa ngative neutano mudzimba patiri kupinda mumastriti imomo ngatitarise kuti taita utsanana tasanitaiza tageza maoko.
Pane zvamuri kuita here panyaya yezvikwanisiro zvecovid-19 nyanya kumaruva?
Kunewo vasina mamaski sebato reMVCI Alliance tiri kubatsiridza kuti tipanane zvishoma zvatinowana izvozvo kuti munhu wese ange aine kudziviwa nekuti chirwere checovid chauya zvakanyanya kumaruva kwatiri kubva uku tinazvo hama dziri kuparara nedenda irori saka seMVCI Alliance tinozvikurudzira zvikuru uye tichibatsiridzana kuti aiwa chinhu ichi ndechemunhu wese nesu ngatibatane tirwise denda irori uye tonamata kuti mwari atinzwire nyasha Zimbabwe ione kupona.
Totarisa zvakare kuti zvikoro zvakavhurwa panguva ino yecovid-19 imi munoona sei izvi?
Nyaya iripo ndeyekuti zviri kuti mai vatsvakudumbu mwana atsvamusana isu tinoda kuti vana vedu vave nedzidzo yakanaka asi taonawo kutaura kwaita vadzidzisi nesu vabereki vadzidzisi vari kutaurawo kuti kwatanga tiri kumamisha kana kuti kwatanga tiri kuhama dzenyu hatina chero zvokufambisa kuti tidzokere kuzvikoro uyezve lasi wiki iyoyi pakaanaunzwa namai Monica Mutsvangwa kuti aiwa taextenda kwemasvondo maviri lockdown vasina nguva chimbi chimbi vabva vasimudza zvekuti zvikoro ngazvivhure zvikuru sei vana ava vatanda kubhadharwa school fees vabereki vanga vasina kubhajeta school fees iyoyi uye totarisawo kuti mucovid lockdown iyi yatanga tiinayo vazhinji vairarama neinformal sector mashopu mazhinji aivharwa nenguva isina kukwana vamwe vanga vasitorina kwekuti vaende vachinoshandira saka zvoreva kuti hakuna anga akagadzirira mari yekuti vana vaende kuchikoro iyezve ndinoti sehurumende kune taifanirawo kunga titori nemari yekuti tipo remuneration kuvadzidzisi vedu nekuti kuti vape vana kudzidza kwakanaka unge iye azova kufa achidya achiguta.